from VOA Africa.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anasi uri musi wechitatu 22 gunyana September 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Hurumende inowedzera nemasvondo maviri mutemo wokurwisa kupararira kwedenda reCOVID-19 weLockdown Level 2.
Mutongo wakapiwa nedare repamusoro reHigh Court ndiwo mutongo watanga tichitarisira.
Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinotambira nemufaro kurambidzwa nedare redzimhosva kwavatafadzwa muguti kuti vasakanganisa mashandiro emasangano akazvimirira.
Tinoona kuti 59.9% yevanhu vaitaura kuti kumanejwa kunoitwa maresources aya kune worrying capacity.
Nyaya dzezvematongero enyika pamwe nokushayikwa kwezvikwanisiro muzvipatara kunonzi kuri kukanganisa mabasa eutano munyika.
It lives in the proud Moldovans who helped deliver a landslide victory for the forces of democracy with a mandate to fight graft, build a more inclusive economy. It lives in the young people of Zambia who harness the power of their vote for the first time, turning out in record numbers to denounce corruption.
Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanorumbidza vanhu veZambia vachiti vakaramba zveuori. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vawedzera nemasvondo maviri mitemo yeCOVID-19 Lockdown Level 2 vachiti mitemo yeCOVID-19 yakaziviswa masvondo maviri apfuura ndiyo icharamba ichishandiswa pari zvino. Mabhizimisi acharamba achishanda pakati pa8:00 mangwanani na7:00 manheru uye vanhu vanorambidzwa kufamba-famba pakati penguva dza10:00 manheru na5:30 mangwanani. Vanhu vanobvumidzwa kuungana asi vasingapfuurizana uye makambani anosungirwa kuva nevashandi vasingapfuuri zvikamu 50 kubva muzana panguva imwe chete. Mabawa acharamba akavharwa asi mabhizimisi anotengesa hwahwa kana kuti mabottle store achasungirwa kuvhara nenguva dza4:00 masikati. Vanorwira kodzero dzevanhu vari zvakare sachigaro vesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaRashid Mahia vanoti vanotambira nemufaro mutongo wakapiwa nedare reHigh Court nechishanu chapfuura unorambidza vanoona nezvokufambiswa kwemabasa mudunhu reHarare vatafadzwa muguti kukanganisa mashandiro emasangano akazvimirira ari mudunhu reHarare. Masangano eCrisis in Zimbabwe Coalition neZimbabwe Human Rights NGO Forum akanga akwira kudare reHigh Court musi wa30 Chikunguru achipikisa danho rakanga ratorwa navamuguti rekuti masangano akazvimirira asvitse kuhofisi yavo magwaro anoratidza mashandiro avo kukundikana kwawo omiswa kushanda. Asi masangano aya akapikisa dano iri achiti vamuguti pamwe nevamwe muhurumende vakange vasina masimba ekuita izvi. Studio 7 aina kukwanisa kubata vamuguti kuti tinzwe divi ravo. Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navamahiya pamusoro penyaya iyi.
Mutongo wakapiwa nedare repamusoro High Court ndiwo mutongo watanga tichitarisira, ndiwo mutongo wataikumbira kudare kuti vamuguti havana simba rekunyora samba yakanyora nekutadzisa kana kumisa maboka akazvimirira kuti asaite basa. Saka ndoti uyu mutongo ndo watanga tichitongo ziva kuti uchauya, nekuti pavakanyora samba yavo hapana kana mutemo zvavo wavakataura kuti vaivatsigira kuti vaite zvavanga vaita. Takabvira kanataura kuti ava vaingoita zvemusoro wavo, asi nyika inoshanda munyaya yebumbiro remutemo uye nemitemo yatinayo. Saka dare rakabvara ngotsigira kuti nyika inoshanda nemutemo, munhu aite zvekumba kwake zvaangofunga obva anyora zvangu. Saka toti mutongo wakanaka, nekuti unoita kuti tive nenyika itoramba ichitedzera mutemo ichishandisa bumbiro remutemo.
Kubva pavapamboiswa mutemo iwoyo navamuguti, pane masanganowo here akazvimirira akambobatwa nemutemo wavakanga vaisa iwayo?
Pakabatani zvapo vatinoziva, asi munoziva zvinoitika ndezvekuti vamuguti vanenge vasingaite zvinhu zvevarovoka, vanenge vachiita vachibva kuhurumende, vachibva kubato rinotonga. Saka zvavaita izvi havasi zvoga. Pari zvino tiri kutotarisira kuti nyaya yacho ichangoramba ichienderera mberi nepizvo etiri kunzi yavari kuda kuamenda iyi iri kutoti yakapfuura nekukabhineti maamendments achakaitwa. Saka hondo yacho haiperi, hondo yacho haiperi nekuti nyaya haizi yavamuguti chete, inyaya yekuti hurumende haidi kuongororwa mabasa ayo ainoita, haidi vanhu vanenge vachitarisa kudzirudzi vanhu, inoda kumbunyikidza vanhu.
Tikanzwawo ivo vamuguti vachiti vakanga vasvika pakutora danho iri nekuti kune masangano asiri kuteerawo mitemo yakatarwa pasi yenyika, munoti?
Asi ndinofunga kuti bumbiro remutemo rakajeka panyaya iyoyo, zvakatarwa nematare High Court zvakajeka. Ivo vakangotora matanho nenyaya yekuti vanga vataurirana bato ravo ravanoshanda vari rezampiri. Pane zvakawanda zvavanga vachiita vamuguti muHarare, vachitozviita kunge ndivo sabhuku weguta reHarare, ivo vasina ofisi inozikanwa pamutemo. Saka ivo kana vanga vachifunga kuti vane zvavarikugadzirisa, haugadzirise zvinhu zvinoti zvakashata zviti pamutemo iwewe usingashatise mutemo. Saka vamuguti tinovimba kuti vachatevedzera zvataurwa nematare edzimhosva panguva iyi, nekuti isu tinofunga kuti ukatasa bumbiro redu remutemo zvakadzieka kuti tine kodzero dzekuungana, tine kodzero dzekusangana patikanyange tiri vatatu tiri vana, togadzira oganaizesheni yedu kana klabhu yedu, tozoti tinoda kuita basa rakadai 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 rakadai, tonorejesa kuhaiko, tonorejesa kunatinokwanisa kuita sevana vezimbabwe.
Vanorwira kodzero dzevanhu vari zvakare sachigaro vesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaRashid Mahiya vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Yakaitwa nesangano reZimbabwe Democracy Institute ZDI maererano nemabatirwe evanhu nemamiriro akaita zvinhu muzvipatara zveveruzhinji panguva ino yedenda reCOVID-19 inoratidza kuti nyaya dzezvematongero enyika pamwe nekushayikwa kwezvikwanisiro muzvipatara kuri kukanganisa mabasa eutano munyika. Godwin Mangulya anotipa nyaya iyi.
Vachiparura zvakabuda muongororo iyi vavekezela gumbo avo vaitungamira tsvakurudzo iyi vati vazhinji vavakabvunzurudza vakaratidza kusafara nekushandiswa kwemasoja munyaya dzeutano. Vagumbo vatiwo hamuna mufaro pavashandi vezveutano munyika, vachiti izvi zvakaburiswa nekuramwa mabasa kwaita vana chiremba pamwe nevakoti, vachitsutsumwa kuti vainge vasina zvekushandisa kuzvidzivirira kubva kuCovid-19. VaStanford Nyatsanza, avo vakaitawo tsvakurudzo iyi, vati veruzhinji vanoonawo sekuti pane uori pamabatirwo ari kuitwa mari dzeCovid-19.
Tinoona kuti 59.9% yevanhu vaitaura kuti kumanejwa kunoitwa maresources aya kune uori mukati. Tikaona kuti only 14% yevanhu vatakabvunzurudza ndo vaiti hazvina uori mukati.
Vaenderera mberi vachiti vazhinji vavakataura navo vanoda kuti pajekeswe pakutengwa kunoitwa mishonga yekudzivirira COVID-19, vachiti pari zvino zvinhu zviri kuitwa muchiwande.
Shandiswa kunenge kuchiitwa mari mukutenga kwezvinhu zveutano. Takaona kuti hazvina kujeka kubatwa kwazvinenge kuzvi zvichiitwa. Basa risinenge richiitwa imomo harisi kuitwa pajekerere. Ipapo takaona kuti 53% yevanhu vatakabvunza panyaya iyoyi vaitaura kuti zvinhu izvi zviri kuitwa muchihwande hwande zvisina kubuda pachena. Hapana yatingati transparency and accountability.
ZDI inokurudzira hurumende kuti ise mari kumabasa eutano munyika sezvinodiwa neAbuja Declaration, iyo inoti zvikamu 10 zvebhajeti renyika zvinofanira kuenda kunyaya dzeutano. Inotiwo hurumende inofanira kumisa nyaya dzematongerwo enyika munyaya dzeutano, uyewo inofanira kubhadhara vana chiremba nevakoti mari dzinovagutsa kuitira kuti vaite basa ravo nemazvo. Zvimwewo zviri kukurudzirwa neZDI kuti masangano anoshanda akazvimirira nevatori venhau vaburitse uori nezvose zvisina kururama zvinoita kuti zvipatara zvitadze kushanda zvakanaka. ZDI inotiwo Zimbabwe Human Rights Commission pamwe neNational Peace and Reconciliation Commission dzinofanira kudzidzisa vanhu kodzero dzavo munyaya dzeutano pamwe nekuona kuti kodzero dzevanhu dzachengetedzwa. Tsvakurudzo iyi yakaitwa pachibvunzurudzwa vanhu 200 kubva kumatunhu ese 10 munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Zimbabwe yakabatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rerunyararo kana kuti International Day of Peace. Commission ye National Peace and Reconciliation Commission ichikurudzira kubatana munyika kuti muve nerunyararo. Asi vamwe vanotiwo commission iyi iri kutora nguva kuyananisa veruzhinji. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri wekomishini vaObed Kutu vati chishuo chavo chekuva nenyika ine runyararo vakati vachange vachisimbaradza zvirongwa zvekuvaka runyararo munyika.
Zuva reInternational Day of Peace rinotikoshera zvakanyanya seNational Peace and Reconciliation Commission, nokuti pasi rose rinenge richiita kumamoreti zuva iri kuti pasi rose, kwete muZimbabwe muno chete asi nyika yose, pave nerunyararo. Kana pane maconflicts ari kuitika, anga maconflicts ehondo, anga maconflicts ezvicherwa, anga maconflicts kana emagariro evanhu zvavo, agadziriswa murunyararo.
Vachibvunzwa nevatori venhau kutiwo nyaya dzekubviswa kwevanhu pavanenge vakagara nevemabhizimusi mamwe acho ekunze zviri kukonzera mvunga mupopoto munzvimbo dzakadai seUzumba, Mutoko, Chivhu, Chisumbanje nedzimwewo, Komishina Golden Chekenyere vatiwo seboka rinosimudzira runyararo munyika, ishuviro yavo yekuti vemabhizimusi vasati vaenda kwavanoda kushandira patange paitwa tsvakiridzo yekuona kuti hapazoiti mvonga mupopoto here.
Companies achiuya, handiti we are welcoming investors in our country. Zimbabwe is open for business. Asi kana vachiuya ruzhinji, pamwe vanoita aya vanoti ma environmental assessment kwavari kuda kunovakira business ravo. Asi ruzhinji munoziva kuti havazoiti peace conflict assessment. Ndo yatinoti isusu secommission tinoda kuti yes, ngapaitwe an environmental assessment. We've given the example yekubatoka, a very good one, But we also need a peace conflict assessment kuti how zvaita kuti vanhu vedu vagare zvakanaka here neproject iri kuuya.
Asi mukuru weHill Zimbabwe Trust vaRashid Mahia vanoti kunyange hazvo sangano reNPRC riri kuedza harisati rakwanisa kunyatsoshanda zvekuti rikwanise kuti munyika muve nerunyararo chairwo. VaMahia vati
handina chandakundaona chaitwa neNPRC chavaita chekugadzirisa minyaya yeGukura Hunti. Hapana chandakundaona chaitwa chaishoko chinobatika chaitwa neNPRC chekugadzirisa nyaya yemhirizhongai kubva pana 2000 kusvika pana 2017.
Mumwe wevakashungurudzwa nezvematongerwo enyika vaSekai Gombe vanotungamirira Zimbabwe Political Victims Foundation vati
kubva gore rapera NPRC yaivimbisa kuti ichange ichizofamba ichiita anonzi mahearings ekunzwa vanhu vakashungurudzwa vachitaura nhunha dzavo. Saka nazvino takangomirira, hatisati tasangana nawo, hatisati tavaona vachifamba munzvimbo dzakasiyana siyana kusangana nevanhu vakashungurudzwa kuti vanzwe nhunha dzavo.
Gore rino suva iri riri kucherechedzwa pasi pedingindira rakanangana nekubuda mumatambudziko akonzerwa nedenda reCOVID-19 nedzimwe hondo nechinangwa chekuunza budiriro nekuwanisa vanhu vepasi rino mikana yakaenzana kana kuti recovering better for an equitable and sustainable world. Vanhu vakawanda vari munzvimbo dzine hondo vanonzi vari kutadza kuwana nhomba dzeCOVID-19 zvoisa upenyu hwavo munjodzi. Mumashoko avo ekucherechedza zuva rerunyararo, munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vati apo pasi rese riri kunetsekana nedenda reCOVID-19 kusaenzaniswa kwemikana neurombo huri kuwedzera izvozvo kukonzera kusawirirana munyika dzakawanda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Chitaura pakuparurwa zviri pamutemo kwemusangano weUnited Nations General Assembly muNew York nezuro, mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vakakurudzira vatungamiri vedzimwe nyika kuti vasiyane netsika yokudzvanyirira vanhu asi kuti vatambire utongo hwejekerere. VaBiden vakati nyika yeZambia iri panyika dzine vanhu vakaramba utongo hweuori uye kutadza kutungamira zvakapa kuti vapandudze gwara rainge ratorwa nenyika yavo nekuvhuta kwavakaita.
Authoritarianism, the authoritarianism of the world, may seek to proclaim the end of the age of democracy, but they're wrong. The truth is, the democratic world is everywhere. It lives in the anti-corruption activists, human rights defenders, the journalists, the peace protesters. On the front lines of this struggle in Belarus, Burma, Syria, Cuba, Venezuela, and everywhere in between, it lives in the brave women of Sudan who withstood violence and oppression to push a genocidal dictator from power and will keep working every day to defend their democratic progress. It lives in the proud Moldovans who helped deliver a landslide victory for the forces of democracy with a mandate to fight graft, to build a more inclusive economy. It lives in the young people of Zambia who harnessed the power of their vote for the first time, turning out in record numbers to denounce corruption and chart a new path for the country.
Utongo hwehudzvinyiriri hunomboita sekunge utongo hwejekerere hwasvika kumagumo. Asi ichi handi chokwadi. Chokwadi ndechekuti utongi hwejekerere huri kwose. Utongi uhu hunowanikwa mune vanorwisa uori, vatori venhau, vanoratidzira murunyararo. Muchimurenga chiri kuBelarus, Burma, Syria, Cuba neVenezuela nedzimwe nyika, uye madzimai ekuSudan akamira semusambangwena kunyange hazvo vaisangana nemhirizhonga uye hudzvinyiriri kusvika vabvisa mutungamiri aive neropa mumaoko make. Zvinozvionawo kuMoldova, uko vanhu vakavhota kubvisa hurumende yaiita zveuori. Hunorarama mune vechidiki. Utongi hwejekerere hunorarama mune vechidiki vekuZambia vakashandisa simba ravo kuvhota kekutanga, vakasimuka neuwandu hwavo vachishora utongi hweuori uye vakaparura gwara idzva matongerwo enyika yavo. hakuna utongo wejekerere usina matambudziko kana muno muAmerica. Asi tinofanira kuramba tichirwisa kuti tikunde uye tinofanira kubatana tichirwisa vanoda kuita zvemhirizhonga. Utongi wejekerere ndiyo chete nzira inoita kuti tizadzikise zvatinoshuvira sevanhu.
Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vachitaura vari kuNew York nezuro. Tombotarisa zviri mumapepa nau anhasi. Zimlife.com rine nyaya pamusoro pekushaya kwevaimbovesa chigaro vePublic Service Commission Dr. Maria Wandanzua vange vave nemakore makumi matanhatu nemasere 68. Dr. Nzua vakatungamira Public Service Commission iyo yaivizikamwa nezita rekuti Civil Service Commission kubva muna 1992 kusvika vaenda pamujandigere muna 2018. Zimlife.com makare hurumende inoti zvikoro zvicharamba zvakavhurwa kunyangwe huwandu hwevari kubatwa necovid-19 muzvikoro huri kuwedzera. Gurukota rezvokufambiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakaudza vatori venhau nezuro Manheru kuti kunyangwe hazvo vanhu vari kubatwa necovid-19 vari kuwanda, hurumende inoona kuti izvi hazvingakonzeri kuvharwa kwezvikoro. Kroniko rinoti vanhu vatatu vakange vachikorokoza vanotyirwa kuti vakafa mushure mokutyoka kwedanho ravakange vachishandisa vakadonera mumugodhi wakazara mvura. Izvi zvinonzi zvakaitika pamugodhi weBonsa kuChurugwi. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kwa Vanguard Dawn. Nhau yangu iri pakuti vagari vese vekudiaspora vaitakwanisa kuenda kundovhota, nekuti hazvibatsiri kuti titaure titi Zanu yakashata, Zanu yakadai, Monzo rakadai, nekuti iwewe neni tisinokwanisa kushandura Zimbabwe. Iwewe neni vhoti yangu neyako dzikabatana Zimbabwe inobudirira. Saka ndirikuda kuti handei tese tinokwanisa kuvhota, nekuti hurumende iripo haikwanisi kushandurwa nemuromo, haikwanisi kushandurwa nechimwe chinhu asi kushandura nevhoti. Kana tikabatanidza mavhoti ese, chero kuti varigi havakwanisi kuriga, nekuti vanenge vakachiona kuti musiyano wacho haukwanisi kubirika sezvakaitika pana 2008. Saka iwe neni tine basa rekuregister tivhote kana tichida kuti nyika yedu ishanduke, nekuti kugara kudiaspora hakusikuda.
Makadi henyu pastudio 7. Ndafara zvikuru ndichinzwa mairano nekutaura kwamuri kuita nezviri kuitika muZimbabwe. Ndinoshamisika nasekuru vangu vari kutaura vekwamanokore ndivana sekuru vangu, asi ndikushamisika sekuru vangu vachirasika zvakanyanyisa kudaro. Kutaura kutiwo vashandi vepachikoro vanozobhadharwa nemari inobva kuvabereki. Sekuru ava havasi munhu mudiki, hava munhu mukuru chaizvo. Asi sekuru ava chinhu chandoda kuti ndivayambire ndechekuti panguva yavari kutaura izvi kuti vanobhadhara mateachers nevamwe vese vanoshanda pachikoro apo, ko kare kwese panguva yaSmith takanga tichibvisa mari isingatombobetseri, sick money abereki vaibvisa ma 15 cents nema $10 tichienda kuchikoro. Asi pachikoro apa paiwanikwa zvinhu zvese zvakakwana. Tichienda kuchikoro taiwana matissues, taiwana mapencil, taiwana mabhuku ese, matextbook ese taimawana kuchikoro ikoko. Asi iko zvino matextbook unotenga wega, asi mari yatiri kubhadhara ihome. Saka zvinotishamisa nezviri kutaurwa nasekuru vangu, havari kurasikirei vachidaro, ngavataurepo zviri pachokwadi chaizvo zviri kuitika muZimbabwe.
Makadiko ashamarari vedu vekustudio 7. Ndoda kungotaurawo pamusoro penyaya dziri kuitika dzinongonzwa dzingotaurwa idzi. Ndine urombo chaizvo nanambuya maimemorava vanongotaura vachingonyomba, asi havatombozivi kuti Zimbabwe yati yatobudira sei. kuwanda kwavakaita kuSouth Africa ikokoko. Dai vanga vakadzoka kuno kavaona kubudirira kwaita mwana weZimbabwe havamboshama muromo vachishorombodza zvavari kuita. Vari kufurirana netukomana twavari kutaura vachinyomba nyika ka. Hazvina kana zvazvinombobatsira zvezvi. Ivo vana vese vari kunyomba navo nyika iyo ukavabvunza havana kana chitupa. Vanovhota ne basa rikungonyomba vari kunze ikoko ngavadzoge kuno vavhote vachiona upenyu hune vana vakasara muno muZimbabwe vaona kuti vana vachiona upenyu hwakaita sei. Zvabuditsei kubvira makabvira kunyomba mabuditsei mabudira nei chicha mawana tsvagai kutsvaga zvinokupai kurarama.
Ndachikukumbira vahangowo kuti tingotaura mashoko angu mashoma vataura vanotaura mukati nependero yenyu. Kutukana hakuna zvakunobatsira. Munhu anenge ataura mashoko ake anofungawo anokosha iwo mashoko anenge ataura. Tinoshaya mako imi munotaura mashoko amunotaura munotukwa nani munotsiugwa nani. Aiwa kutukana hakuna kunaka. Tongodwa anhu anotaura pane bviriro zvakanaka. Mumwe anenge ane zvaafungavo unofanira kungotaurawo zvaanotaura. Zvine zvisina kushata. Uyo motuka ari paPretoria waita sei? Hongu akataura zvaakataura. Imi kamuchiradzwa nezvamurwadziwa. Radzwai makanyarara. Kwete kuda kutaura kutuka munhu. Aiwa. Mumwe noumwe anotaura munhepfenyuro yenyu azive zvaanotaura mashoko akanaka kwete kutuka. Aiwa ndatenda hangu ini ndiri murume anogara kugokwe. Pamadziwa zvido kuchitekete.
Makadiku. Hai. Asi chandoda kungotaura. Ndikudawo hangu vadamba ava navamhunzura vavo. Isusu zvizvarwa zveZimbabwe. Tikuda kuti MDCT kana kuti MDC Alliance. Isusu zita ratiri kudandira vachamisa. Isusu chero izvizvi. Ivo vachamisa vachinje zita rekuti MDC iro. Vaone kuti isusu tichambozoramba tichivateverera here nokuti vari kunzi MDC T yacho. Tovasiya isu totevera pati yavachamisa. Chero izvo zvavachamisa vangoti CC togotevera ivo. Saka isusu tiri kuti pamberi navachamisa kwete pamberi neMDC T. Tiri kuti pamberi neMDC Alliance. Saka zita harishandi. Tongoti pamberi navachamisa. Saka ngavatiitire musha. Nokuti tanzwa navo vanoshandiswa navamunangaro vachifunga kuti isusu vana veZimbabwe hatizvioni. Tiri kukuonai imi, tiri kukuonai vaDouglas Monzora nemivadamba tiri kukuonai. Saka ndinoti pasinemi.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazu enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U-band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Hurumende inowedzera nemasvondo maviri mutemo wokurwisa kupararira kwedenda recovid-19 welockdown level 2. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinotambira nemufaro kurambidzwa nedare redzimhosva kwavatafadzwa muguti kuti vasakanganisa mashandiro emasangano akazvimirira. Nyaya dzezvematongero enyika pamwe nekushayikwa kwezvikwanisiro muzvipatara kunonzi kuri kukanganisa mabasa eutano munyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanorumbidza vanhu veZambia vachiti vakaramba zveuori. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.